vashara nestudio 7 mushure mekupedza musangano wekomiti yepamusorosoro yebato ravo yenational council uyo wakatora zuva rose sachigaro wemdct yavachamisa vamorgan komichi vakati vakabvumirana kuti vaende kunobvunza vatsigiri vavo kuti votora gwara ripi zvitevera kubirirwa kwavanoti kwakaitwa bato ravo musarudzo vachiti simba rehove riri mumvura
vanhu vawirirana kuti kunofanira kunge kune kuita maconsultations kuenda kumadistricts kundotaura navanhu vachikonsultiwa vachivafundisa zvakare kuvadzidzisa zvinhu zvakaitika kuti vagoziva kuti chakamboitika paelection chii ivo kana vanhu vanzwa izvozvo vachapawo gwara rokuti ngatiitei izvi ngatiitei izvi ngatiitei izvi because iprocess yeconsultation zvoda kuti tiite hatidi kuti tipe tifoseredze zvatinofunga isusa vatungamiri kuvanhu zvoda kuti vanhu vanzwa zvakaitika vagotupa gwara rokuteerera saka zviri kuitwa izvi musaturday iyo ino chaiyo nyika yose inenge yakapararira vanhu leadership ichiadressa vanhu madistrict ose kuti tigonzwa kuti vanoti tinoenda kupi
vakomichi vanoti havasi kumhanyira kuzotungamidza pfungwa dzekuti vanhu varatidzire asi vati ikodzero dzevanhu kuratidzira kana vachida
kuratidzira kuri munyoro womutemo andetika section 59 constitution yedu inotaura kutiko vanhu vane the right to demonstrate peacefully saka zvinhu zvirimo muzvikutaurwa nevasapotazi vedu nevanhu vedu saka regai tifambe titenderere nenyika tinzwe kuti vanhu vanoda kuti tii
asi munyoro anoona nezvemitemo muzanu pf vapo mangwana vakaudza studio 7 kuti mdct yavachamisa inofanira kugamuchira kukundwa musarudzo vachiti kuratidzira kushandure hurumende
hatisi toga tatangira kuita maelections in the world nyika dzose dzinoenda kumaelections and out of every election there is only one winner and others are losers so in this case varuza ngavaite magood losers tigare pasi vane zimbabwe tisimudzire nyika ino nyange vakaratidzira hapana zvavanobudisa takavati apply kuvhura mabhosi kana ndifunga kuti mabiridzirwa havakaramba kuvhura mabhosi vakaenda kukoti takanokubvidzana kukoti tikakunda saka hapana chimwe chichagona kuchicha
vakomichi vanoti musangano wanezuro wakapa vashamisa masimba ekuzeya nyaya dzekusimbaradza mubatanidzwa wemdc alliance zvichivera mashoko emdc inotungamirwa namuzvinafundo washman ncuve ekuti mubatanidzwa wemdc alliance unofanira kushandurwa kuita bato rimwe chete rakasimba
no ndopandataura papa kuti president vapuwa mandate yokumeka shuwa kuti alliance yaitwa yaita integrate ndo munhengeri saka madetails ekuti ibvapenya yakamira sei yakamira sei izvi zvichazosiyirwa kuna president netim nekomiti vachazotaska kuti vatekuti into the mechanics but the resolution has been reached yokuti wekai kuti alliance ive iri sanitize
vachamisa vari kuramba kutambira zvakabuda musarudzo vachiti ndivo vakakunda musarudzo idzi kunyange hazvo dare reconstitutional court rakatura mutongo wekuti vaemarson munangagwa ndivo vakakunda pasarudzo yemutungamiri wenyika ndakamirira studio 7 muharare ndini thomas chiri pasi